Mutongi wedare amai Feresu Chakanyuka vazoti vangarivhume vagare mujeri kwemwedzi makumi matatu nemitanhatu 36 mushure mekusendeka parutivi mwedzi gumi nemiviri vachiti kuvabhadharisa faindi kunoita kuti mhosva yavakapara iite seyemhanga manga. Mutongo uyu unotevera kurambwa kwaitwa nedare chikumbiro chavangarivhume chekuti vakwire kudare repamusorosoro reconstitutional court vachiti chikamu chemutemo wakashandiswa pakuvabata nemhosva chinotyora kodzero dzavo. Dare rarambawo chikumbiro chekuti mutongo umbomira kupihwa ivo vachienda kudare repamusoro vachipikisa mutongo wekuvarambidza kukwidza nyaya yavo kuconstitutional court. Gweta ravo muzvinafundo Love More Madhuku vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Saka vamupa makore matatu ndo vachaseva mujeri, but ikoko pamakore matatu ipapa kujeri kwacho kunozobviswa 1 year. Saka tingati makore 2 havanozogara mujeri kuri kuti zvaenda zvakadaro. Asi dare rangu ratoisa 4 years, makore mana ndobva rabvisa 1 year, posara 3.
Vamadhuku vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Sister tonzi navangarivhume tichaenda kudare rehigh court kunoita inonzi appeal. Tichazvita nechipiri izvo panenge pavhura dare rehigh court. Taita appeal iyoyo tichakumbira zvedare rehigh court kuti ribabuditse kuti takamirira appeal. Vange vari on bail pending appeal.
Mushure mekuturwa kwemutongo uyu vangarivhume vakurudzira veruzhinji kuti vasadzokere shure nekurwira shanduko munyika zvisinei nemutongo wavapiwa.
Izvo zvinorwadza, but zvino ndozvatinotarisira kuti dare rinodaro nekuti dare tinozviziva kuti dare rinoshanda pamwe chete neregime. Saka izvi tinozvitarisira kuti ndozvavanoita, but hazvizotidzosa kumashure kuti tiite zvatinofanirwa kuita. Not at all, hazvifanirwi kudaro. Tinofanira kupfuurire mberi tichimirire chokwadi munyika yedu yeZimbabwe.
Vangarivhume ndivo vave munhu wekutanga munyika kutongerwa kugara mujeri nemhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga mukati. Vangarivhume vanonzi vakakurudzira mhirizhonga pavakanyora padande mutande ravo reTwitter vachikurudzira kuti veruzhinji vapinde mumigwagwa musi wachikunguru 31, 2020 vachitsutsumwa nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Kuratidzira uku hakuna kuzoenderera mberi mushure mekuzosungwa kwakaitwa ivo Vangarivhume nevamwe vanosanganisira mutori wenhau Hopo Chingono nemumiriri wezengeza West Mparamende vaJob Scala. Asi pakutongwa kwemhosva iyi Vangarivhume vairamba mhosva vachiti havasiri vomuridzi wedande mutande iri. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare dare rapfuudzira mberi kusvika musi wachivabvu 3 kutura mutongo waro panyaya iri kupomerwa vaScala yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya yematare zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo reTriple C muzvare Mo Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yeZanu PF vapayas jamba mukandi. Vamukandi vakatobvuma kare mhosva iyi mumatare. VaScala vari kupomerwawo zvakare mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti vaite zvemhirizhonga pamusoro penyaya iyi. Vari kupomerwawo imwe mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati pakuratidzira kwakashevedzerwa nesangano reJuly 31st Movement rinotungamirirwa navangarivhume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.